Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yeutungamiri yotanga zvekunetsa mubato rezano PF. Vamwe muhurumende voenderera mberi vachityisidzira vaJob Scala mushure mekutaura kwavakaita kuUnited Nations kuti munyika maberekera ingwe. Hurumende yotatarika kugadzirisa dambudziko rekutengwa nekutengeswa kwemari pamukoto. Indo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mubato rezano PF munonzi maita kusawirirana kunotyisa panyaya yekuti ndiani achatungamira bato iri musarudzo dza 2028 sezvo pamutemo mutungamiri webato nenyika vaemarson munangagwa vanenge vasisakwanise kukwikwidza. Vamwe mubato iri mumatunhu akaita semidlands nemasvingo vari kuti vamunangagwa ngavarambe vachitungamira. Asi vamwe vari kuti mutevedzeri wavo vaKonstantino Chiwenga avari kurapwa pari zvino vari kuChina vapiwewo mukana. Vamunangagwa vakamboti havasi kuda kuvandudza bumbiro remitemo kuti varambe vari panyanga, asi hapana zvavari kutaura nezvevari kuvati varambe vari panyanga vari kurova bembera mubato ravo. Zvaita kuti vamwe vabvunze kuti sei zviri kudaro nekuti mutungamiri webato uchasarudzwa muna 2027. Kusatevedzerwa kwebumbiro remutemo rebato iri kunonzi nevamwe kunopa kuti kugadzirisa nyaya dzeutungamiri kunetse, izvo zvakazoita kuti mauto apidigure vaive mutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe muna 2017. Mauto achitungamirwa navaChiwenga akati ane simba rekuita izvi, izvo zvakaropafadzwa nematare. Mukuzuya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wezano PF vaChristopher Muchangwa.
Gorera pera muna 2023 vanhu vemuZimbabwe vakaenda kusarudzo vakati amunangagwa ndimi muchange muri president wedu kwemakore mashanu ari kuteera. Vakavasarudzira kuti vagovatonga kuti vazadzise mandate zvinangwa zvebato ravo rezanupiefu rekuti vanhu vemuZimbabwe vabudirire. Havana kusarudzirwa nevanhu vemuZimbabwe kunzi vaende kunotsvaga kuti achazovatorera masimba kana ivo vabva ndiani. Handizvo zvakanga zviri pamanifesto yebato rezanupiefu patakaenda kusarudzo.
Chinangwa checongressi chichaiva chei?
Takanga takanangana nekuti achatitonga fo kwemakore mashanu achateera ndiani.
Asika vamwe vamutsvangwa vari kuti mubato menyu munenge mapindwa naPongwe panyaya yekuti ndiani achazotora chigaro kana vamunangagwa vasiya basa sezviri mubumbiro remitemo.
Vanhu haakupinza nyaya yekuti achazotora chigaro kuna vamunangagwa mushure mazvo. Vanhu vada kungoti vapinze nyaya isiri pachinangwa chemaelections akaitwa muna 2023.
Ko sei muchidaro?
Unosarudzirwa kuti utonge kwete kuti usarudzirwe kunzi achazotora mabasa kana wabvandiani.
Mutauriri webato rezano PF vaChristopher Muchangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata onyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Nyaya iri kunetsa mubato rezano PF nemunyika mupolitiki dzomunyika panguva yatinayo ndeyekuti vamunangagwa zvichitaridzwa nevanhu vanovatsigira kana kuti vari mudhuze navo zviri kubuda pachena kuti vanoda kutsvaka third term panopera term of office yavo muna 2028.
Ko sei mchidaro Dr. Rwanyi?
Izvinoonekwa nokutaura kwakafanana nava Owen Muda vatinoziva kuti gurukota remidlands asi vari munhu anozikanwa kuti uyu iziso ramunangabwa not only midlands asi munyika yese zvobuda futi nezvinotaurwa nemasvingo provhinzi ichitaura kuti vamunangagwa vanofanira kunge varipo pa2030 ko vamunangagwa vanozova po pa2030 sei iyo constitution ichitaura kuti mutungamiri wenyika anobvumirwa kutonga makore gumi chete of 5-year term each saka takutaura nezve 2030 muri kutotaura kuti munoda kuita chii 3rd term ende mukaona kutwa marishuffling ari kuitwa muzanu anokuratidza kuti muzanu PF hamuna kudini hamuna kugadzikana
ko munoti kudii nemashoko avamutsvangwa
zviri kutaurwa navamutsvangwa ndo zvinofanira kunge zviri pamutemo asi zviri pamutemo nezvinoitika zvinhu zviviri zvakasiyana kana vamugabe chaivo vakazobviswa nemauto vachitorambirapo vachitonzi vanosvirapo vamwe vachiti kwai tichavagadzira wheelbarrow kuvasunda vachienda kustate house asi havana kuzosvika izvi zvinotiratidza kuti kwatakuindako kundosvika kunana 2028 muchange mune makwikwi muchange muno kurwisana muchange muno kupesana kwakaoma chaizvo muzanu PF
vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gungano reNational Democratic Working Group raita musangano nevatori venhau muHarare nhasi rikashora zvikuru kutyisidzirwa kwave kuitwa sachigaro varo vaJob Scaler nevamwe muhurumende nemubato reZANU PF. Izvo zvinotevera mashoko akataurwa navaScaler kumusangano weUnited Nations wekodzoro dzevanhu kuGeneva musi wa15 Chivabvu ekuti munyika maberekera ingwe. Vakati vanhu vari kurambidzwa kuratidzira uye vanopikisa hurumende vakaita saivo vanogara vachisungwa pasina kana mhosva dzavanenge vapara. Vari kushora vaScaler nekuvatyisidzira pamwe naamai vavo vanosanganisira gurukota redunhu remidlands vaOwen Muda Ncube uye munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana ava vasina havo kuvadoma nezita mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga westudio 7 abata vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi
nyaya vaScaler tinoiona nenzira mbiri one munhu ari kutsvaka political relevance yavasisina inoratidza kuti munjere dzavo kana makatarisa pavaitaura yatingati body language yairatidza kuti munhu pachake wanga asingaoni zvaaitaura chiri chokwadi vaitoona ivo pachavo vachinyepa asi nokuti munhu aitsvakawo mari munhuwo aitsvakawo vanhu vaanofunga kuti vachadhoneta kuchipolitical outfit chake ndosaka anga achibehavha nenzira yaakanga achibehavha iyoyo
pabatwa nyaya yekusvibisa zita renyika apo asi ivo vanoti hapana chavakakanganisa
opposition yedu inongorarama yatingati political capital yavo ndeyekusvibisa zita renyika vaScaler vagere muno muZimbabwe vaine mufaro vasina unovabvunza pavakapara mhosva dzavo mutemo wakatevedzwa vakapuwa pavaiva nemhosva vakanzi havana mhosva pavakanga vasina saka zvokuti vanoenda kumahuman rights vachitaura kuti hakuna mahuman rights muZimbabwe ivo vachifamba vakasununguka vasina dambudziko muZimbabwe zvinongoreva kuti ipolitics cheap politics dzisina kunakira ivo dzisina kunakira Zimbabwe kana iri nyaya yokuti pane zvavanenge vapara mhosva mutemo unotariswa mutemo ndiwo unosunga munhu kana apara mhosva ndinovimba kuti mutemo unongotora kosi yawo
ko panonzi apo zanu PF nevamwe vehurumende vako vachityidzirapo munotiwo kudini apo apo
for me vaScaler is a tired finished politician his body language told us the story the guy was not even convinced nezvaanga achitaura he is just lying and lying to himself is even very very dangerous to himself
vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunhare muHarare naIvans Zininga westudio 7 Ivans abatawo vanoona nezvematongerwo enyika musangano renational democratic working group Dr. Urayai Zembe
Chikuru kuru chatata dana watore na kuti wakushi ndisho kuti wa job sikala vari kupuwe mosha nebokare Zanu PF nehurumende Zanu PF kuti wakagashirei kukokwa kubokare nyika dzomubatanidzwa pasi rose unonzi United Nations 16th Human Rights and Democracy Summit. Zvinotaura kuti kodzero dzavanhu noutongerwe jekerere musangano iwoyo wakaitirwa kuGeneva, Switzerland. Saka vasikara vakaenda vakanotaura zvedi.
Asiwo pamutemo wenyika hapana here pavakatyora mukutaura kwavo kwavanonzi vakaita ikoku?
Hapana pavakasvipisa nyika yeZimbabwe. Nhengo dzeZanu PF tinokwanisa kuti vadoma Nick Mangwana inhengo yeZanu PF uye ari muhurumende zvakare. Energy Mutodi inhengo yeZanu PF ari muhurumende zvakare. Sengezo Chavangu wakapinda mukuita useneta achipinzwa neZanu PF ichibvisa vanhu vakanga vaketwa musarudzo yegore rapera mune Nyamavhuvhu. Toenda kuna Owen Mudha Ncube, gurukota redunhu reMidlands, uyo wakatotaura kuti Sikala ngaapondwe. Nhasi Owen Ncube Mudha uyu wataura kuti mai vaSikala ngavapondwe.
Mazita munobata aya vaZembe makuru kaya zvine uchapupu here zvamunonongedzera izvi?
Akakurisa nokuti iko zvino varakashi veZanu PF vano pamashoko iwayo nezvino takaona vakomana vari kuyouth league chikwata chavana vadoko muZanu PF vari kuMidlands vachitaurazve zvakadero zvokuti rufunga rurwire garwire vaSikala vachivapa nyikuyepera kuti vakasvibisa zita renyika. Hurukuro dzavaSikala tinadzo pano pasi rose.
Vanga vari vanoona nezvematongerwo enyika mugungano reNational Democratic Working Group, Dr. Uraya Izembe, vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vechidiki vane usope vanoti kunyange hurumende nemamwe masangano akazvimirira oga vari kuedza kuti upenyu hwavo huite nani pachine mutoro kuti matambudziko avari kutarisana navo agadziriswe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vanotenda muchikristu vanoti ida wekwako sekuzvida kwaunoita iwe, asi izvi handizvo zviri kuitwa kune vane usope. Vari kuchema kuti pane rusarura rwuripo munharaunda dzavanogara zvinova zvinovadzosera kumashure munyaya dzebudiriro sematauriro anoita mudzimai wechidiki wemuHarare ane usope Rutendo Musa.
Mamwe matambudziko atiri kusangana nawo zuva nezuva ndeyekusekwa, kunyombwa nekushoropodzwa mudzinharaunda dzatigere. Rimwe dambudziko nderekushaya mabasa nekuda kwekuti munhu akatondiona kuti ndine usope haachatodi kuti ndishande pakambani yake, kunyange chero ndine dzidzo nezvikwanisiro zvinoita kuti ndiwane basa iroro.
Mumwewo wechidiki ane usope uye ari mudzidzi pamwe chete nemutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vechikoro chepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe, Lodwin Rimire, anoti haisi nyore kurarama neusope muZimbabwe.
Kushayikwa kwemasunscreen lotion, mafuta ekuzora anozvidzivirira azuva, nekuti muno muZimbabwe mafuta iwayo anodhura endi chigaba chacho chinenge chichidiki chichiita kana $15 kana $30. Uye unenge uchida chigaba ichocho pamwedzi wega wega. Zvino nekuda kwesituation yemuZimbabwe mari iyoyo haizowaniki, saka ndodambudziko hombe rati kusangana naro.
Muzvikoro munodawo kuti vana vane usope vawaniswe mikana yekudzidza nemutoo unovabatsirawo, anodaro wechidiki wemuHarare anorarama neusope Paida Moyo Immaculate Chipunza.
Vana vane albinism vanosangana nemachallenges muzvikoro, havanyatsoona zvakanaka pablackboard, saka vanofanira kugara kumberi kuti vaone zvakanaka. Vezvikoro vamwe vari kutambira vana vanorarama neusope, asi vamwe zviri kukundikana. Tinokurudzira kuti mutambire mwana vese. Vane albinism muvakurudzira kupfeka hembe dzavo dzine maoko marefu nemaheti awo ane varanda heti.
Kunyange matambudziko avanosangana nawo akafanana, vechidiki vane usope vari kumaruwa vanonzi vanozonyanya kusarira kumashure nekuda kwenharaunda dzavanogara kana vachienzaniswa nevari mumadhorobha. Asi mukusamira zvakanaka kwazvo, varipowo vechidiki vane usope vari kudadisa nharaunda dzavanobva. Mumwe vakadai ndiva Brian Sithole, mutori wenhau, uyewo anogara pabhodhi rekanzuro inomirira vechidiki reZimbabwe Youth Council. Brian anoti,
ini ndakwanisa kudzidza muZimbabwe uye nekunze kweZimbabwe maringe nemikana yandaisangana nayo. Saka avo vanewo usopeseni nokuvakurudzira kuti vakwanise kunge vachitsvaga mikana yakasiyana-siyana iri munyika.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vakuru vechikamu chezvevanhu vane urema mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu vanga vasiri kubatika pambozha nare dzavo. Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanhu vane usope reAlbinism Dare to Dream Initiative, Brenda Mudzimu, anoti kana mitemo yenyika ikavandudzwa, zvichida vanorarama neusope vanogona kurangarirwawo.
Tinenge tichikumbiro like hero bill iri disability bill kuti zvingoiswa mu definition kuti munhu akaremara munhu akaita sekusanganisira munhu ane usope, ndokuti titoinzaniswawo nevanhu vanorarama neurema. Why? Nekuti vanhu avabelieve kuti tinoraramawo neurema, sezvo unenge uchindoona ndichifamba netsoka dzangu asauzive matambudziko andinosangana nayo semunhu ane usope.
Brenda aenderera mberi achiti sesangano vachaita mutambo wekupembererera zuva rekucherechedza vanhu vanorarama neusope mwedzi uri kutevera.
International Albinism Awareness Day iyo yatukupembera musi wa15 June kuStephen Magolisi Resort, kunenge kuchizofarwawo kuchitwa zvakasiyana siyana tichitarisawo kwatakabvawo nekwatiri kuendawo seorganization, tichikurudzira kuti vanhu vauye kulunch. Tinenge tichitoda vanhu vasina usope kuti vadzidzewo kubva kune vanhu vane usope.
Muzvare Mudzimu atiwo vari kukumbira vanhuwo zvavo kuti vabatsire nemafuta ekuzora pamuromo, malip balms, heti dzezuva, hembe dzine maoko akareba, zvekushandisa kutevera kana kuti masanitary pads nezvimwe. Vanhu vane usope vanowanzoita chirwere chegomarara reganda kunyanya kana vakashaya mafuta esunscreen anodzivirira ganda ravo kubva kuzuva. Patsvakurudzo yakaitwa mugore ra2020 nemasangano anosanganisira Albino Association of Zimbabwe, vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru 90 vaiva neusope muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende DRC vari kupomera zvimwe zvizvarwa zveAmerica zvitatu mhosva yekuva nechekuita nekuda kupindikurwa nechisimba kwemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi nemusi wesvondo. Vapanduki ava vaitungamirwa nemumwe webato rinopikisa munyika iyi vaChristian Malanga avo vakaurayiwa nemauto. Zvuru nezvuru zvevanhu zvamira mumigwagwa yeguta reTabriz muIran zvichichema mutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Raisi avakashaya nemusi wesvondo mushure mekunge chikopokopo chainge chakavatakura ivo nevamwe muhurumende yavo chadonha. Nyanzvi dzichiri kuita tsvakiridzo yekuona kuti chii chakakonzera tsaona iyi. VaRaisi vachachemwa kwemazuva mashanu setsika yenyika iyi, asi kunyangwe vamwe vari kuchema zvimwe zvizvarwa zvenyika iyi zviri kupemberera zvichiti vaitonga nedemo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende pamwe nebhanga guru renyika vari kutora matanho akaomarara anomanikidza veruzhinji pamwe nevezvitoro kuti vatambire mari chezig, izvi chete hazvigone kudzikamisa upfumi hwenyika kana iro zig pasina kuzvipira kwehurumende neveruzhinji. Izvi zviri kuuya panguva iyo vanhu vanodarika 200 pamwe nemakambani 50 vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuchinja mari zvisiri pamutemo kana kushandisa mitengo yemari yekunze isina kutarwa neRBZ. Asi zviri kushanda here zvekusunga vemabhizimusi nevanhuwo zvavo izvi? Vaimbotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti kusunga vanhu hakuna kusiyana nekurapa mhopo iri kumusana uchisiya ziso rine mbonje.
Hazvingi kutengesa hako mari hakuna kunaka. Tinogona kusunga tovavharira. Asi chikonzero chaita kuti vanhu vaite basa rokutengesa mari mustreet ndochoda kugadziriswa munyika medu meZimbabwe. Pane chinenge chisina kunge chakagadzirwa zvakanaka, pamwe chete hurumende nesystem yegovernance yedu pane zvinenge zvisina kunyatsa kumira zvakanaka zvoda kuti zvigadzirwe. Enedozo ngane shikuru ziru waezo kuti deza gaziru.
Imwe nyanzu munezvo upfumi vachitungamira bato reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanotipa chinzvimbo chekumanikidza vanhu kuti vatambire mari itsvai kuburikidza nekuvasunga. Hurumende inofanirwa kuparura mitemo inoita kuti vanhu vave nechivimbo nemari pasina kumanikidzwa.
Izvi ndizvo zvakanyanyisa kukosha kuti hurumende iparure mapolicies anoita kuti vanhu vave nechokwadi chakanaka. Panyaya yemari itsva vave vanofarira mari itsva iyi voga vasingaiti zvokumanikidzirwa asi vachitoiona kuti iri kuvashandira zvakanaka. Izvozvo ndizvo zvoga zvinozoita kuti zvemari itsva yezigi zvigoendeka apo tichipfuurira tichienda mberi uye zveupfumi zvigogadzikana zvakanaka.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti izvi ndizvo zvagara zviri kuitwa nehurumende zvekusamanikidza vanhu asi kuti vari kukwezvwa nemitemo yakadzikwa nehurumende.
Vanhu hangagumi kumbunikidzwa, kumanikidzwa kana kuitiswa zvinhu zvinenge zvisiri pamwoyo pavo, asi polisi ichifamba ichiinda ndiyo yoga ichange ichingokwezva vanhu kunenge kuchidikwa kuti tiinde kwatinoda kuzosvika. Nyange murao uriko wani wekushandisa mari dzakasiyana nekunze nedzemunyika.
Vagwanyanya vanobvuma zvavo kuti zvinhu hazvigone kungogadzirisika nezuva rimwe chete vachiti vana vembwa havasvinuri musi mumwe chete.
Hongu tinoziva nyika yedu yanga yawandira kunze kwavanoti kuinformal sector ende zvinotora nguva yakati hazvigone kungochinja nezuva rimwe chete, asi vanhu tiri kuona vachatanga kusvinura nekuti haugoni kuti murwere angomuka panhoo ototanga kumhanya. Hazviitikika izvozvo.
Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti havaoni dambudziko remusika mutema richigona kupedzwa nematanho ari kutorwa nehurumende pamwe neRBZ nemhaka yezvikonzero zvakawanda zviri munyika zvinosanganisira kushayikwa kwemabasa uyewo kuti zvakawanda zvinobhadharwa munyika zvinoda mari yekuAmerica iyo isiri kuwanika nyore kana kumabhanga sezviri kuvimbiswa nehurumende. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nyaya yepfuti iri kukonzera kupesana kukuru muvavhoti vemuAmerica sezvo uwandu hwakada kufanana huri kutsigira kana kushora mabatirwo enyaya iyi nehurumende. Izvi zvakabuda mutsvakiridzo yakaitwa nesangano rePew Research Center. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden nevavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vane maonero akasiyana panyaya iyi. Mutoro wenhau weVOA Scott Stens anotipa nyaya inotevera yatiri kuverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Muongororo yePew Research Center iyi vanhu vanodarika zvikamu makumi matatu nematatu kubva muzana kana kuti 33.3% vanoti vane pfuti. Iyi ikodzero iri mubumbiro remutemo asi ichikonzera mutauro munguva yesarudzo yemutungamiri wenyika. Semuenzaniso, pakapfurwa vana vechikoro nepfuti kuFlorida muna 2018, vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vakasangana nemhuri dzine vana vainge vaurayiwa vakataura nezvenyaya yepfuti. VaTrump vakati,
izvi zvave nenguva zvichiitika, pave nemianzaniso yakawandisa asi tichazvigadzirisa.
Panguva yavaitungamira nyika, vaTrump vaikoshesa nyaya yekusimbaradza kudzivirirwa kwezvikoro uye vachikurudzirawo kuti varayiridzi vatakure pfuti. VaTrump vakaudza sangano revanorwira kodzero dzekuti vanhu vave nepfuti reNational Rifle Association kuti pfuti dzakakosha panyaya yokuzvidzivirira.
Our country is going to hell. Rapacious gangs.
Nyika yedu yananga kumawere. Vanhu vanoita zvechigevenga vari kuita zveutororo vachishungurudza vanhu mumigwagwa. Asi Joe Biden nekuda kwekusabata nyaya iyi nemazvo ave kuita kuti titarisane nehondo yepasi rose yechitatu.
Muna 2022 pakauraya mumwe mukomana wechidiki vana vechikoro gumi nevapfumbamwe kuTexas, mutungamiri wenyika va Biden vakati panofanira kutorwa matano.
As a nation we have to ask when in God's name
zitara mwari wedu kuti tichasimudza izwi rini tichishora vanoda kuti vanhu vose vave nepfuti nevasina kukodzera. Ndirini watichaita zvinhu zvatinotarisirwa kuita uye zvatinoziva muhana dzedu kuti tinofanira kuita.
Muzinda wemutungamiri wenyika weWhite House muAmerica nenhengo dzedare reparamende reCongress kubva kumaRepublicans nemaDemocrats vakawirirana kuti pave nemutemo wekuti zvisave nyore kutenga pfuti kune vechidiki nevamwe vanogona kuzvikuvadza kana kuva njodzi kune vamwe. VaBiden vari kutsvaka rutsigiro munzvimbo dziri kuurayiwa vanhu nepfuti vachishandisa mitemo mitsva iyi.
Ndakaisa ruoko rwangu pamutemo wakakosha mukudzivirira kushandiswa kwepfuti zvinove zvainge zvisati zvamboitwa makore makumi matatu.
Kubva zvasarudzwa vebato remaRepublicans vakawanda mudare reHouse of Representatives muna 2022, hapana mimwe mitemo ine chekuita nekuvandudzwa kwekutengeswa kwepfuti yakazikwa. Mutauriri webato remaDemocrats mudare iri vaHakim Jeffries vanoti izvi zviri kukonzerwa nevatsigiri vavaTrump.
Today, the MAGA extremists in the do-nothing Republican Congress are leaving town without meaningful.
Mazuvano vanozviti MAGA vanopfurikidza mwero nevedare reparamende risina charinoita remaRepublicans. Avo vari kumboenda pazororo vasina kana mutemo mumwe chete une musoro wavadzika kugadzirisa nyaya yekurayiwa kwevanhu vakawanda nepfuti muAmerica. Ndivo vakonzera matambudziko munyika apa kuti pfuti dzitove chirwere chinonetsa kupedza.
Tsvakiridzo yakaitwa nePew Research Center inoratidzawo kuti maonero panyaya yepfuti inosiyana nekuti munhu anotsigira bato ripi. Vanotsigira maRepublicans vane mukana mukuru wekuva nepfuti zvichienzaniswa nevanotsigira maDemocrats. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America. Mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7 muWashington DC.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ya, pane vari padhuze nevamuchangu vamungonditiwo zviri sei vanonzwa sei nenyaya yekuti nyika yavo iri kufamba sei, vari kunakidzwa sei konenyaya dzepolitics dzavo idzi. Aiwa, ngavasavhiringika, ndo zvadzinoita politics dzemunyika yedu. Dzagara dzakangoti hadzinaunyatsoti twasa twasa, dzakangobhenda sezingi dzegima renje yakambodai wesano paSouth Africa.
Ndaida kutaura maringe navamunangagwa. Vamunangagwa vanonyepa. Free education iripi yavakanga vachitaura nezvayo pavakapinda? Mabasa aripi vamunangagwa? Ko maindastiri mangani amavhura kubva zvamapinda kubva muna 2017? Ko third term muda kuisa kupi vamunangagwa? Vamunangagwa ndowava munhu wachikora kodzero dzevanhu kudarikana nenguva yavamugabe. Vamugabe vaitendera kuti vanhu vakwanise kudemonstrate. Vamunangagwa izvi zvose vavhara. Toita sei sevana veZimbabwe? Kwatiri kubva ndo kwatava kudzokera zvakare. Uyu murume atadza kutungamirira nyika yedu yeZimbabwe. Masoja muripi? Mapurisa muripi? Munurai vana veZimbabwe?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk cheThe Connection chevechidiki. Apo nhasi tiri kutaura nezvekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki zvaunza matambudziko kumhuri dzakawanda munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nyaya yeutungamiri yotangazve kunetsa mubato reZANU PF. vamwe muhurumende voenderera mberi vachisidzira ava Job Scaler mushure mekutaura kwavakaita kuUnited Nations kuti munyika maberekera ingwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.